Nasi izuva remadzimai International Women's Day iro riri kucherechedzwa pasi rose nemunyika. Gurukota rezvemadzimai Amai Stembise Nyoni vakati ivo zuva remadzimai iri rakakosha uyezve hurumende ichaita zvese zvainokwanisa kuitira kuti kodzero dzemadzimai dziremekedzwe. Regai timboenda kwavari tinzwe zvavakataura.
Gender issues and concerns have to be integrated into development policies, plans, and strategies.
Director of Women's Affairs, Amai Tekla Madziwa, vataurawo pamusoro pedingindira regore rino. Regai tinzwe kuti vanga vari kuti chii.
Dingindira redu regore rino riri kuti kushandura upenyu hwemunhukadzi zvichibva kumupa zviro zvinobatika zvinopa chouviri zvinopa mari. Ende vakaona nezvura yakange iri kurudziro yekuti madzimai apindewo maelections kuti 50-50 yakatorwa muconstitution iitike. Saka maizwa mibvunzo yese iri kubuda vanhu havana mari, vanhu vari kuita sei. Kuda kuti tipane mazano semadzimai.
Sangano replatform for youth development iro rinoshanda nemadzimai nevanasikana kuchipinge nedzimwe nharaunda dzekumaruva. Ranga rine mitambo nhasi yekucherechedza zuva iri. Regai tiende tinonzwa kuti zvafamba sei.
Inini ndinozi irikidza emutetwa handindanga ndiri master of ceremony pamutambo waizwa nyamashi pamaduk township. We Women's Day. Zuva ranyamashi tarona rakatinakira maningi ngekuti hai vantu veshe vauyepo, vantu vauya vakadakara ngekuzwe mazwi anoreketwa ngendaa yekukoshesa madzimai. Ngekuti vantu vazhinji munharaunda havazivi kukosha kwavo uyezve zvizhinji zvevasingazivi ngendaa yekuti vanhu vanogare mumakanyi.
Regai timbonzwa kubva kune mamwe madzimai pamusoro pezuva ranhasi.
Inini ndinonzi Margaret Mutambi, ndinotungamirira boka rinonzi Economic Justice for Women Project, EJWP. Isusu seboka pakupembera kwatirikuita gore rinotanga tinyanza kunangana nenyaya yemadzimai anogara kumaruwa. Munzvimbo dzavanogara havana infrastructure, vanenge vasina kana communication, havana information nezvinhu zviri kuitika munyika. Zvikuru zvakanyanyisa kubata nenyaya dzekuwanikwa kwezveupfumi hwenyika dzeeconomic justice.
Ini ndini Marvelous Mhlanganyahuye ndiri muWashington.